Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misure na uzedudza nasi. Kusarudzwa kwemeya weguta rebulawayo pamwe nemutevedzeri wake kwange kwakatarisirwa kuitwa nasi kombomiswa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vodzoka kumusha mushure mekupinda musangano weForum on China Africa Cooperation kuChina kwakare panguva iyo nyika dzakawanda dzemuAfrica dziri kutarisira rubatsiro kubva kuChina. Zimbabwe Congress of Trade Unions yokurudzira kuti vashandirwi vawedzerwe mari dzemihoro yevashandi vavo nezvikamu makumi mashanu kubva muzana panguva iyo zvinhu zvakawanda zviri kukwira mitengo munyika zvimwe zvichitoshayikwa zvachose. Vashandi vemumigodhi votarisana nenguva yakaoma zvichitevera kugumurwa kwavari kuita pamabasa. Magweta anorwira kodzero dzevanhu anoti hurumende inofanirwa kuva negwara rinogona kushandiswa neveruzhinji mukusungisa mapurisa nemasoja anenge achikora kodzero dzavo. Muchirongwa cheThe Connection paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kutarisirwa nevechidiki muhurumende yavaMnangagwa zvichitevera kukunda kwakaita ZANU-PF musarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave.